manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo kubvumbi 19 2020 makatirira go studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wowedzera nemavhiki maviri mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba senzira yekuedza kurwisa kupararira kwechirwere checoronavirus.
The country is yet to meet the conditions for lifting the lockdown. Government has decided to extend with immediate effect the national lockdown.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuBritain chotaura nezvekubatwa kwacho nechirwere checoronavirus.
Saka ndanda totadza kufema chakunge munhu ndakatobuda furo you know mataya kunge huri kutoita kunge munhu safe aiswa mumvura otanga kubuda kunge munhu akuda kutoenda zvese
pona kuriranwa nyoka menyu pakati pekanzuru nehurumende pakuti ndiani ati mimwe misika ipazwe muHarare Ii ndiyo mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vazivisa kuti mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba awedzerwa nemamwe mavhiki maviri kusvika musi wa3 chivabvu senzira yekuedza kurwisa kupararira kwechirwere checoronavirus. VaMnangagwa vati zviri pachena kuti mavhiki matatu avainge vatara uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hutori kuwedzera. Vatiwo Zimbabwe haisati yazadzikisa zvose zvinoda kunzi zviitwe neWorld Health Organization kuti vanhu vachinzi vatange kubuda mudzimba dzavo. Bazi rezveutano razivisawo kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus wawedzera kusvika pamakumi maviri nemashanu mushure mekunge mumwe munhu abatwa nechirwere ichi kumaNicaland. Asi pane vanhu vaviri vari kunzi vapona kusvika pari zvino. Vanhu vatatu ndivo vafa nechirwere ichi. VaMnangagwa vati havo vemakambani emigodhi vanofanira kutanga basa mushure mekunge vashandi vose vavhenekwa. Vatiwo makambani akakosha munyaya dzezveupfumi anofanira kuramba achiita basa. Vaenderera mberi vachiti bazi rezvemagariro evanhu richabatsira vamwe vave kunonga svosve nemuromo pari zvino. Vanhu vakawanda vari kuudza Studio 7 kuti nzara yafunya chisero mudzimba dzavo sezvo vasiri kukwanisa kuzviitira mabasa. Ngatinzwei mashoko avaMnangagwa atatumirwa nebazi rezvekuburiswa kwemashoko.
The country is yet to meet the conditions for lifting the lockdown that were recently announced by World Health Organization. Guided by these realities, government has decided
Tawedzera mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba kwemavhiki maviri
by a further 14 days. That means the national lockdown which would have
Tasati sadzadzikisa zvose zvinodiwa kuti tirwise chirwere checoronavirus.
Another 2 weeks up to 3rd May 2020.
Ayo mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa atapiwa mvumo yekushandisa nebazi rezvekuburiswa kwemashoko. Ko zvaitwa izvi zvinobatsira here? Tabata mumwe chiremba Dr. Brighton Chireka.
Tinozvitambira zvaitwa nemukuru wenyika zvekuwedzera mazuva lockdown munyika medu. Nekuti tinofanira kutarisa kuti takambopindire chimu nhau yekuta lockdown. Nhau yatakapindira mu lockdown ndemekuti tikuwane nguva yekukwanisa kurwisa chirwere checovid-19. Zvinoreva izvokuti tinofanira kunge tichiwana kuti vane chirwere ichi tavatesta. Vane chirwere ichi tavatsaura kuvaisa kune dzimwe nzvimbo tadzivirira kutapurirana kwechirwere ichi. and also zvipatara zvedu zvave ready kutambira varwere vanenge vachida kuti vapinde muzvipatara. Pari zvino tirikuona kuti Wilkins tokugadzira, Parenyato tokugadzira, St. Andrew kugadzirwa, zvichireva kuti maningirini edu ave padhuze kuda kuti ave ready kutambira varwere. Saka pari zvino hatikwanise kuti kurumbidze kuti tibvise. And also tirikuona kuti chirwere ichi chakutapurirana hachangobva kuti vanhu vari kubva kunze kwenyika chete, asi kuti chi even muno muti akutapurirana.
Ndezvipiwo zvimwe zvamafarira pamashoko avataura?
Chatafara ndechekuti pane zvimwe zvaopenwa kuti nyika isafe nenzara, mining yaopenwa, and also manufacturing yanzito, and then my essential service anza anokontinua. Izvave kwatiri vanhu veZimbabwe kuti pane zvimwe zvinhu zvatinofanira kuti titambire zvinenge zvaitwa zvakanaka. And then ndinofarira nekuti pataurwa nyaya yekunzi hakuna vanana chiremba vanana mukoti vedu vachange vachishanda vasina zvekudzivirira. Tanzwa kuti vati vachaisa mari yekuti vanana chiremba vedu vaprotectwe. Ndo zvatinokumbira kuti kutaura uku ngakuchiitwa action, tuone zvichi mari ichiendeswa ana chiremba vedu vachipiwa zvekuti vaite se vakwanise kurwa nechirwere ichi. Hatidi kuti tiwanike tichiluza ana chiremba vedu.
Dr. Brighton Chireka vanga vachitaura vari parunare kuBritain. Mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinongorora nyaya dzezvirwere muAfrica reAfrica Centers for Disease Control Prevention anoratidza kuti vanhu vafane chirwere ichi muAfrica vave kudarika chiuru chimwe chete nemakumi mashanu nemashanu. Vabatwa nechirwere ichi vave kusvika zviuru makumi maviri nechimwe. Johns Hopkins University yemuAmerica iri kuongorora nyaya dzechirwere checoronavirus pasi rose inotiwo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus ichi wadarika mamirioni maviri nezviuru mazana matatu pasi rose. Vanhu vafa vave kudarika chiuru zana nemakumi matanhatu. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi pasi rose vanodarika zviuru zvitatu nezvipfumbamwe. Muzvare Betty Makoni avo vakavamba sangano reGirl Child Network vanoti vave kunzwa zviri nani mushure mekubatwa nechirwere checoronavirus vari kuBritain. Zvizvarwa zveZimbabwe zvine chitsama zvashaya kuBritain nenyaya yekuda kwechirwere checoronavirus ichi. Ngatinzwei hurukuro yataita namuzvare Betty Makoni.
Inini kutanga musi wa 3 March ndakangotanga kutonhorwa miri wangu ndichitemwa nemusoro zvakaoma, asi ndakambenge ndati pahuro pamba chiti pakandibata poita kunge pari kuvava zvekuvava zviya zviya, asi nchingotora neibuprofen ponyara. Saka ndakangofunga kuti hai fluo. Saka matangira angu ndekungoti miri wakazongo ndichingoti ndikangobva kubasa nongosvika ndoita kunge munhu uya ari kuda kukolapsa, kuneta miri wese wangu wakangoneta miri wangu. Saka ndo matangira andakaita mva ndangoti ha pamoi flu. Munozi andamboisa zvekuti corona, of course ndandanzwa mumanyuzi.
Asi pamakazotanga kunzwa kuti pada ichi hachisi chikosoro chemazuva ose, zvii zvanga zvaakuitika?
Zvaakuitika ndezvekuti ende ini ndiri munhu wekuti handikosore zvingokosora zviye zvingoti ndaita chikosoro. Saka pandakazoona chikosoro ichi chakutoenderera chikutongoenderera zvekuti ndinokosora zvekukosora zvezviya, nepekuti pahuro paipai pamba chiita kunge pari kuramba pachidzika uchienda pachese. Asi Thursday, musi waThursday kuna na 16 March uku ndo pandakazotadza kufema manje. Ndangoerekana ndati ba kuita kunge pahuro pangu pane kongirita. Ndo pandakabva ndangotanga kuti ndatadza kufema. Kwakufonera chiremba wangu pano padhuza, vanditititsanangurire zvese pafoni bvangoti hai korona. Saka mva ndangovhunduka kuti ha korona ndochii. Saka ndobva ndazonzi ndifonere NHS 111. Saka ndandatotadza kufema, chakunge munhu ndakatobuda furo mataya ekunge uri kutoita kunge munhu aisa sefi aiswa mumvura otanga kubuda kunge munhu akuda kutoenda zvezvi. dopa ndakatoona kuti inga urwere hwakatooma asi ndandatopinda muself isolation ine paipa nechimboti minor symptom saka ndomaitikira zvakaita ndakatanga kupupa kunge munhu ari kupupa furu.
Saka apa makazorapwa sei? Pana ana chiremba vakauya here kuzokutorai kumba manje?
Zvakazoitika ndezvekuti ndafonera kuNHS 11 kuya kuya vakabva vangoti ambulance nokuti ambulance inongoya ine zvese zvakangokwana vaine maoxygen avo maswab avo zvese saka vakangondoona ndiri pamba because ndandatozvisa self isolation month musi wechina manje saka vachisvika ndokuona inga maoko ari kutongochinja nezvimwe zvinhu but vakandiona vacho vakanditi handisi kesi hangu yekuti ndoenda kuhospital votora matest omboenda ndakasana ndichitongofema zvakanaka but ndatongoti garei garei manje ndopazvakatanga futi kuzarirwa kuya kuya hakwa kutouya heavy. Saka nesaturday ndopakazofona chiremba achiti hano tine matest results ari positive saka taakukuisai paantibiotic asi hamusi munhu wekuti unokwanisa kupinda muhospital zveventilator aiyo nokuti uri kutaura nokuti ndanchitiri kutaura nandiri munhu wekuti ndikafema zvombotizii ndikafema zvotizii saka pandakazonzi emergency manje kutumirwa antibiotic vakuda kutreata yevanoti secondary infection yakabva yasvika pafamasy pedu yakauya through Basildon Hospital ndiri pamba pana ndokupiwa antibiotic it was a heavy dose ndopandakatotanga kunzwa gararwa manje raakubuda kubuda kubva pachesi papapa pakuita ngori kubuda madziwa eyero ndopandakabva ndotangisa kufema saka ndorombora ndakangoita rokungoti right time ndakangowanawo mushonga uri right nguva iyoyo chiremba anga achiita mavideo assessment ake ndakaita raki stereki because akatanga kutambira foni yangu yeNHS 11 akazviona kuti kufema kwangu kwangu sisiri right asi ndanditori munhu anga achitori nani compared nevaiva vaikutoti kutofema anga asatofemi vakangotaura chete vakauya kuti hazvisati zvapinda mapapu chichiri pachesti panapa chesti ndo yanga yaitwa infected kunyanya.
Muzvare Betty Makoni avakavamba sangano reGirl Child Network vachitaura vari parunare kuBritain. Vanhu vanorarama nekutengesa mumigwagwa muHarare vari kuchema-chema nekupwanywa kwenzvimbo dzavanotengesera kuMbare neHighfield. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo kana gurukota rinoona nezvedunhu reHarare vaOliver Chidhau kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi tabata meya weHarare vaHerbert Gomba.
So taseta timu iri kuongorora kuti zvaitwa zvabvumidzwa nani ndinokudzai kuti kanzuru yaane nguva isingamite saka haina chayakaauthorisa sesito Harare.
Asi kava Gomba pose pafa munhu apa shaike muroi hapana here mamwe mapazi ehurumende kana kuti vaya vanonzi Joint Operation Command kana kuti JOC vanogona kunge vati izvi zviitwe
but handikakwanisi kupindurira mamwe mapazi anoona nezvesecurity mukati menyika mandibvunza nyaya yeJOC handikakwanisi kupindura kuti JOC yakarongei yakamita ikaitei but chandinonzwisisa ndechekuti kanzuri inokwanisa kunge isina kuita decision asi kunogona kuitawo mamwe mapazi anenge ari mukati menyika kana muHarare Metropolitan Province vanokwanisa kunge vane urongwa hwakaita.
Saka sameya muchaita sei kubatsira vanhu?
Chandingaikutaurirei pari zvino ndechekuti seguta reHarare ndapa town clerk wedu yatingati runyorwa rwokumuti aronge pachatengeserwa nevanhu zvabviswa izvi misika yenge ichizorongedzerwa nevanhu kana vakutengesera kana COVID yapera naizvozvo ndakumbira tangula kuti vanhu vasatambudzwe zvakanyanyisa vatsvagirwe pekutengesera pakanaka ende ndinovakumbirawo zvakare kuti kana vachinge vaudzwa nekanzuro pekutengesera ngavaendese ipapo vanotengesera ipapo vasaende kunotengesera nzvimbo dzavasina kunge vakataurirwa nekanzuro yeHarare ende izvi zvichazviita maringe nedonzo redu rekubatsira varombo vanotambura nevamwe vanenge kusangana nematambudziko akaita sewaya.
Meya weHarare vaHerbert Gomba vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mukuru werimwe sangano rinomiririra vanotengesa migwagwa, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation, kana kuti VSET, vaSamuel Wadzai.
Nezuro apunyika yaipemberera zuva reIndependence, kanzuru yeHarare yakaparura chirongwa chokuenda kundodestroya mamarkets ekumbare panotengesera mainformal traders kumbare. Saka zvakangoitwa izvi tisina ruzivo kuti zviri kubvira nekupi. Tichiri mukutonyunyuta neizvozvo zvakaitwa nezuro, nhasi taona vachimhanya kuenda kwamachipisa uko, vari kubvarura bvarura panoshandira mainformal traders. So nezuro yanga iri kumbare, nhasi ndepamachipisa. Tiri kushamisika kuti zvinoitwa sei izvozvizvi, zviri kufamba sei, chii tanana kusvika pakuoma moyo kudai sei sevanhu munyika muno.
Tambonzwa meya weguta reHarare vanenge vari kuti ivo izvi zviri kuitwa nehurumende, nekuti pari zvino masimba ese aendeswa kuhurumende. Ndozvamuri kunzwawo here?
Isusu hatigoni kuzviramba kana kuzvibvuma zviri kutaurwa nameya, but chokwadi chatingoziva ndechekuti mota dzataona dziri kuuya dzinenge dzine mapurisa ekanzuru. Probably madirectives achona vari kumawana kuhurumende sezviri kutaurwa nameya, but vanhu vari kuparura chirongwa ichi vatiri kuona mapurisa ekanzuru so far. Buda mweya vane mamwe maziviro atisiri kuita isusu semaassociations anoshandira mainformal traders. Tanga tisina ruzivo nezvazvo, saka hatina information yakazara kuti then kana iri hurumende zvinenge zvichitoreva kuti hazvisi kufamba nenzira yakanaka, nokuti zvinhu zvatinofanira kunge tichiziva. Onai vanhu vasati vatombowana kana even mari dzacho dzinofanirwa kubva kuhurumende yacho kuti vaone kurarama, yoenda futi yondoputsa zvinhu.
Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, kana kuti VSET, vaSamuel Wadzai, vari parunare muHarare. Mutori wenhau webepanhau reDaily News, Gift Piri, ashaya nhasi mangwanani kuchipatara cheHealth Point kuAvondale muHarare. Piri anga ava nenguva yakareba achirwara. Vatori venhau vakawanda vati vari kushushikana zvikuru nerufu urwo. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki, kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nemuteereri mukuru weStudio 7, chizvarwa cheZimbabwe ari kuSouth Africa uko, vaDonald Mamboma. Ndabata vaMamboma kuti tinzwe kuti vari kurarama sei kwavari kuSouth Africa uko. Panguva iyo South Africa iri pakati pechirongwa chelockdown, icho changa chifanirwa kupera chinapfuura. Asi mutungamiriri wenyika iyi vaSiro Ramaphosa vakaona zvakakosha kuwedzera mazuva pachirongwa ichi. Ngatiendei kuna vaMamboma kuitira kuti tinzwe zvizere. VaMamboma, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu maakadini?
Ndinofara mukoma maiti makadini ikoko.
Aiwa, tirinani. Ndimika, muri pakati pechirongwa chelockdown kuSouth Africa uko. Tinoziva kuti chirongwa ichi changa chichifanirwa kupera chinapfuura, asi mazuva akawedzerwa nemutungamiriri wenyika yeSouth Africa vaSiro Ramaphosa. Tiudzeiwe kuti chii chakaita kuti vawedzere mazuva aya?
Chakaitika mukoma ndechekuti vakatarisisa nehurumende yavo vakaona kuti denda rechigwere ichi rari rasvika pakadii pamazuva makumi maviri nerimwe vanga vatara pakutanga. Saka ino ongoro yavakaita ndeyekuti vanenge vakaona sekuti hapana kana shanduko zvakanaka, ndosaka vakazenge vakuwedzera mazuva tichimbiri pamusoro nekuti vakaona sekuti kuda vakakasirika kuti vanhu vadzokere kubasa.
Tichiona kuti pachi ine vanhu vakawanda vari kushaya ku South Africa uyezve vari kubatwa chirwere ichi checoronavirus. Nemaondero enyu mungati mazuva aya achawedzerwa zvakare.
Maonero angu ino ndoda kuti zvichaneka kuti vawedzere. Ivo vanogoranga vachida havo vehurumende. Asi kuti vawedzere mazuva apashati nesei nokuti ndinoona kuti zvemukatira pane nyaya dzekutanga vakuiswa kumatare dzinosa nenyaya yevamwanda zvechidoro ritengesiwa ndadziro ritengesiwe. Chavangangu gona kuita ndekuti vadzosere vanhu kubasa vashoma 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 masekita akasiyana siyana kuti vamwe vakutanga sezvakaita akati vakutoti ekumaini vakatozivaiga vakubasa sanenge vachinoparita low capacity.
Muri kurarama sei kuSouth Africa pari zvino?
Vanhu vari kuchema mukoma vaichi. Jara vanhu vari kuchema. Asi nhangu ndandakangofemekwa ndakandakangounganidza kamari kangu saka chikafu hangu ndinacho. Asi ndataura neshamwari yandiudza kuti iri kurarana nechingwa nedrink. Vana vezimbabwe vari muno vari panguva yakaoma.
Zvizvarwa zvezimbabwe zvinogara muSouth Africa imomo vazhinji vari kuita mabasa emaoko. Pane zvavari kukwanisa kuita here kuitira kuti vawane mari kana kuti vawanewo mikana yekutenga chikafu?
Mikana yose ine yakavharwa kukoma vaiti nokuti hauna kwaungaenda. Uchiva mabasa anenge achinyakitwa muno musuwa samataura zvino uchiva mapepa anenge achinyeta vakawanda saka vazhinji havana kuzokwanisa kuita mukana wekupinda mabasa anenge ane mapepa kuti kana vasiri kubasa vari kuna kubata. Vazhinji mabasa ndekungoti unongochizaanira foromuhenditi kwavo. Saka pari zvino zvakaoma zvisingaitiri kuti kuti ubude mumba hasitendei kungorafunga ndodambudziko ratananga naro.
Takaona chungamiriro weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vachiti vachange vachiita iyo yavanoti mobile testing. Kwamuri kuRustenburg mati masangana nazvo here?
Tasangana nazvo ndingoziva zvangu kuti zviriko asatisati ndakwasakune kwandogara asazvasvika. Asi ndinoda kuti vana vezimbabwe vakawanda vari kungamba izvozvo nekuti vamwe vane kuchivasine kugununa kuti kana mishini inenge kunyange ino chaivo havasi kunyatsokutendeseka nemishini inotesta. Saka zvinoda kuti zvichango testa vashoma. Ine hangu pachangu kana kuri kunzi vauya hangu hatifungi kuti pane dambudziko kunango testiwa asi ndinoda kuti
nguva ndiyo yadyanana vamamboma. Tichipeta chirongwa chedu ndaachikumbira kuti mukande mashoko enyu ekupedzisira kune mhuri yezimbabwe.
Handiringangu kuti vana vose vezimbabwe ndati mushengei tinobuda nobuda muchidhore chatifungi kuti pane zvakawanda patikava zvakarikanganyika zero tikangotangana ii nematambudziko nyangira mubhaibheri akagara tinzarimo asi tichafunga ndokasemosoera ndomesei yangu ngatingosindikana kana ndinga ane zvishomo avo anokwanisa kuona hama yatitambura ngatibatirana.
Aiwa, takunzwa zvakanaka vamambo matinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, ndatenda kwamuri chaizvo mukoma maichi muvewo nenguva yakanaka mugarewo kure social distance ikoko kuAmerica.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri apo tichange tichiendera mberi tichitarisa nyaya yezvechirwere checoronavirus. Chirongwa The Connection muineni Mike Hove 8-9 PM muri yeZimbabwe panapa panepfenyuro yeStudio 7 musakanganwe. Tine urombo kuti hatikwanise kukupa chirongwa ichisemazuva ose zvisinei muri yeZimbabwe. Ngatisanganei pachirongwa The Connection. Vanoda kundibata ndiripo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3BigMyke3 ndiyo username yangu. Chinobhururuka chinomhara muri yeZimbabwe. Nguva yangu ndiyo yadyanana. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Jesu simba rangu, simba rangu, Jesu simba rangu, munondipa simba.
Manheru vatereri, ini ndini Tanonoka Wande. Tinozangana zve muchikamu chedu chezvechitendero. Tichingori takatarisana nedambudziko rechirwere checoronavirus, chirwere chakonzera kumbomiswa kwekusangana-sangana nekuungana kwevanhu, izvo zvaisa musengwa mukuru pavatendi vanofarira kunamata vakaungana. Nhasi tina mufundisi Fatima Garikai veUnited Methodist Church Harare Inner City kuti vatiudze mafambisiro avari kuita zvinhu panguva ino.
Reverend Garikai, muri kuzvifambisa sei mukereke menyu?
Pakangotaurwa nemutungamiriri wenyika kuti tisange tiri kuungana, takazvigashira saizvozvo tikatanga kuungana tiri mumaboka edu madiki madiki atinoti ma section izozo takazviita musondo rimwe chete sondo rakatevera hatina kuzokwanisa kuzoungana mushoma watakanga taisa takazonge takungoitira tiri kuma tiri kudzimba kwedu kwatiri kupota tiri kuparidza tiri kuita ma live streaming ariko nekupota tichiparidza kuburikidza nema WhatsApp iwaya kupota tichiisa pama Facebook zvakare maboka madiki yakafanana nevakomana vasikana madzimai nevarume vese chatiri kungoita kungoendesa zvidzidzo kungoendesa nemharidzo mumagurupu avo avakafoma ndizvo zvatiri kufamba naizvo mukati mekereke medu
vatendi venyu vanofungei nemaitiro aya sezvo vanga vajaira kuungana pamwe chete sekutaura kwamaita
ichokwadi vawande kuti mukati menguva dzino ndinodayira kuti vatendi vakawanda vakabatikana nekuti hatisi kusangana ndodayira kuti zvinhu zviri kunetsa nekubatikana zvizhinji zvimwe zvese tingaregedze kuita asi munoziva kuenda kunoungana ndinodayira kuti kunokanganisa zvinhu zvakawanda nekuti pataipota tichienda kunoungana munguva idzodzo sevatendi munenge muri kupanana kurudziro kuti munhu akaremerwa akasangana nevamwe anowana kusimudzirika odzokera kumba kunzwa zviri nani asi zvino nokuti hatichakwanisa kusangana ndinodayira kuti vatendi zvinhu zviri kuvashungurudza asi chandinonzwisisa ndechekuti haisi nguva yekutanga iyi kuti vatendi vavatadze kuwana nguva yekunge vari kusangana yekunge vari kunamatira vari mudzimba tikatarisa kunyange nemushoko ramwari munguva dzino dzekutambudzika kwajesu kwanga kuri kuitika patanganga tiri pandiri kufara kuti mwari vakatiwanira mukana wokuti tipinde mukutambudzika nguva yajesu paari kutambudza munguva yekunamata munguva yedu yatinotarisira kuti yanga iri nguva yedzikinuro saka chiri kunyanya kundifadza ndechekuti takawaniswa nguva yekunge tiri kunamata tiri mudzimba dzedu idzodzo pindai nemukati nekuti pane zvavanenge vakuda kugadzirisa saka ndiri kufunga kuti vatendi ngavachingogashira kuti mwari pane zvavari kuita zvatinodayira kuti mushure menguva inoyi pane zvakanaka zvatichaitirwa namwari kunyange ivo jesu kristu vakuenda vanotosiya varayira vadzidzi vajesu nekuda kwekuti upenyu hwavakanga vasara nawo hwakanga hwaakutyisa vakati chiendai kujerusarema kana maenda kujerusarema musabude mujerusarema kusvikira mazogarwa namweya mutsvene saka ndanga ndiri kufunga kuti munguva ino yatiri kurarama inoyi tiri munguva yakafanana nevadzidzi vajesu pavanga vari mujerusarema nekuti kwanga kuine zvinotyisa zvanga zviri kunze zvandanga ndiri kufunga kuti izvozvo zviri kutyisa zvekorona zviri kunze ngatimbogara mukati asi tozobuda kana mweya mutsvene uchinge watigara takugona kuenda kunozvimiririra tozobuda nguva yekubuda ichasvika saka ngatimbogarai tichiteerera nekuti hakazinge kutanga kuti vanhu vanombovharirwa mukati mazvita
nemashoko iwayo abva kuna mufundisi Fatima Garikai veUnited Methodist Church Harare Inner City ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare zvondo rinouya apo tichikuunzirai zvechimwe chirongwa chezvechitendero ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka
tinotenda tanonoka uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wowedzera nemavhiki maviri mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba kuedza kurwisa coronavirus chimwe chizvarwa chezimbabwe chiri kubritain chotaura nezvekubatwa kwacho nechirwere checoronavirus pona kuriranwa nyoka mhenyu pakati pekanzuro nehurumende pakuti ndiani ati mimwe misika ipazwe muHarare tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeisindebele
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.